Zuva iri zuva rakakosha chose, nekuti izuva ratiri kusimudzira nekurangarira ukoshi hwemadzimai pamwe chete nevanasikana. Mabasa avanobata mungave munharaunda, mungave munyika yedu, mungave munyaya dzebudiriro, nyaya dzisingawanzotaurwa nezvadzo mazuva ese, kana kusimudzirwa nezvadzo, nekusinge chingoti ndezvemadzimai kana kuti haana kukosha. Asi zuva iri tiri kutaura ukoshi hwazvo, tichiona kukosha kwemadzimai nevasikana nezvavanobata mukurudziro yeupenyu hwevanhu vese, tichisanganisira kunyange nenyika yose.
Mungati zvii zvimhingamupinyi zviri kutariswa nemadzimai nevanasikana zvamungade kuona zvichigadziriswa apo pasi rose neZimbabwe vari kurangarira zuva remadzimai iri?
Hatiri kuona kuti madzimai mazhinji nevasikana vane zvinhu zvizhinji zviri kuvabata. Nyaya dzekuti kana takutarisa kuvasikana ava, nyaya dzekusakwanisa kuwana mikana yakaenzana nevakomana yekuenda kuzvikoro, takutarisa nyaya dzekusabatwa zvakanaka, nyaya dzemitemo yechivanhu imwe chakasara ichiri kutaurwa nezvayo, yekuti vasikana havatenderwi kuenda kuchikoro kana zvimwe zvitendero zvisingatenderi vanasikana kuenda kuchikoro. Atochitarisa iwo madzimai nevasikana tavabatanidza, nyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai nevasikana pangave pabonde chaipo, dzingave nyaya dzekuwa kwemadzimai, dzingave nyaya dzekutarisirwa pasi kunyange mumabasa mavanoshanda madzimai, kuti dzinova mabasa avanoita nevarume vanenge akafanana, asi pakupedzisira muhoro wavo wekupera kwemwedzi unenge uri mushoma, kana kuti vasimudzwe pamabasa, zvinoti netsei, nekuti vanenge vasingapiwe mikana yakafanana nevanhu rume. Nekuti madzimai achikasimudza achasimudza vana vavo, kunyanya vasikana vachasimudza kunyange nenyika chaiyo.
Pane zvirongwa zvamuchange makatarisana nazvo here, uyezve masangano ari munyika seyenyu muri kubatana here nehurumende mukurangarira zuva iri?
Tine zvirongwa hongu zvatinazvo isusu seorganization, uyezve kubatana pamwe chete nehurumende, nekuti zuva remangwana hurumende ine urongwa hwainayo kubudikidza neministry of women's affairs, but tasangana pamwe chete nemapoka akasiyana siyana kupemberera zuva iri. Asi isusu seorganization musi wechishanu tichange tichitora madzimai atinoshanda nawo munharaunda nevasikana vatinoshanda nawo zvakare munharaunda, mumapoka atinoti dandaro revasikana nemadzimai, tichange tiri kualliance, hatichange tichikurukura kuti tosimuka sei semadzimai tichitarisa dingirira redu ririko rokuti be bold for change. Tichaona zvakare movie iriko iri kuonekwa mazuva ano inonzi Hidden Figures, senzira yekusimudzira madzimai. Tine vatauri nevakokwa variko vatenge vachitaura nemadzimai, kusanganisira minista vedu vewomen's affairs nevamwe vakokwa vakasiyana siyana vari kubvawo kucivil society nevamwe vari kubva kumadzimai anozviitira mumaoko ekuzvibatira.